Izvi zvinotevera kuchomeka kuri kuita mari munyika kwakatanga kumabhanga asi kwapatyirawo kumakambani edzinare mbozha izvo zvaita kuti vagari vazhinji vakange vatiza mabhanga chaiwo vaite dambudziko rekuwana mari dzekuchengetedza mhuri dzavo. Vagari vataura nestudio 7 vanoti svondo rino rose vange vachikundikana kutora mari mudzinare mbozha dzavo apo vanenge vaenda kuzvitoro zvinomirira makambani enhare mbozha eEconnect iyo inoita zveEcoCash. Mumwe wevari kunetseka nekutora mari yavo kubva munhare mbozha yavo ndivataurai Chikwata apo vanoti vave nevhiki yose vachitenderera muzvitoro nekuvamiririri emakambani emari vachinzi hakuna mari.
Ii haini zviri kutondinetsa chaizvo nekuti taimboshandisa mabhangi but izvezvi taona kuti zviri kunetsa tobva tadini tatirega tiise mari yedu kuEcoCash kwatinogona kuiwana tobva taenda kata kumashopu kuvanhu vanoshandisawo EcoCash sezvo kuriko kunogara kuchitengwa vamwe vachishandisa keshi asi kuti utore mari yako haukwanisi kuiwana kana $100 hauiwani hatitozivi kuti chii chinonyanyisa kunetsa nekuti pachokwadi tese tinoziva kuti mari inenge ichipinda.
Vamwe vagari vanoti upenyu hwavaomera zvikuru sezvo EcoCash yanga yava nzira iri nyore kuchengetedza mari nekuzoiwana usina kana kumboenda kubhanga. VaElliot Mafukidze vanoti ivo nyika yazosvika pakuoma kana mari yoshayikwa kwose kwose. Vakapomera vezvitoro nevamiriri vemakambani emari mhosva yekuvanyima mari yavo.
Ndinoona sekuti maagents awa ari kunyima vanhu mari, mari tiri kuishayiwa. Chikonzero chiri kukonzeresa kuti tinyimwe mari inyaya yekuti paroda kupinda mabond notes awo. Sekuona kwangu kupinda kuchaita mabond notes uku kuchagona kuzokonzeresa maproblems. Saka kutora kwavari kuita maagents mari vari kukonzeresa kuti vati vasazotipa mari dzodzo nokuti vada kuzodzishandisa kana papinda mabond notes sezvo maus ariwo akakosha mune ino nyika. Saka ini ndoona sekuti maagents awo kuti nyima kwavari kuita mari kukonzeresa manje kuti isusu titambure nokuti mari dzodzo tinoda kudzishandisawo kuti titengerewo vana zvikafu, titengerewo vana mbatya, titengerewo vanawo zvakawanda zvekuchikoro. Saka hei hatiri pa
vezvitoro ava varamba mhosva yavari kupomerwa vakanakurira nyoka mhenyu kukambani yeEconnect iyo yavari kuti haisi kuvapawo mari dzavanenge vapa veruzhinji. Vamwe amai vati vanoda kuzivikanwa nekunzi Mighty Nashe vachishanda neEconnect mumwe wevamwe vemabhizimusi varamba kuzora mafuta enguru yavasina kurya.
Aiwa ichocho hachizi chokwadi asi as an agent pane zviri kuitika mumaagents between agents and EcoNet. EcoNet so far haikwanisi kuprovida maagents with money of which vanhu vari kuita macash in tovakombera nevari kuita macash out pane difference. Saka kuti tikwanise kuti tizotora mari yekune rimwe business kutipe vanhu hazvibhalanzi kuzi hatizokwanisi kushandisa mari iri mumawalet.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevekambani EcoNet kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Muongorori wezveupfumi mumasvingo vaEdgar Gomba vanoti kushayikwa kwemari kumabhanga kwapatyira kumbodza nhare kuri kukonzerwa nekutya kwakapinzwa muvanhu apo pakatanga kutaurika nyaya yekuuya kwemabond notes.
Vanhu vakaudzwa kunzi bond notes richauya. Saka sezvo bond notes richauya vanhu vakuchengetedza mari dzavo havachaisi kumabhenga na kupfachura kwatoti kuwithholder nenyaya yekuti vanotya kuti bond notes rikauya ivo vanozosara vane mabond notes avasingakwanisi kushandisa kunze kwenyika pakuimporta. Saka ike nomunhu wese akungochengetedza US dollar rake achiitira kuti panozouya bond note anenge ane forex kuti kana ada kuimporta anokwanisa kuimporta.
Kushayikwa kwemari mumabhanga svondo rino kwaita kuti vari pamudyani gere varare mumavharanda emabhanga vakamirira mari uye vane mari dzavo mumanhare mbozha vashayazane mushure mekutadza kutora mari idzi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandhi Maramba.